This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha eVoice of America eseWashington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zvita 18/2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi.
Mapato ezvematongerwo enyika anopikisa vedzisvondo, vashandi pamwe nevadzidzi vanosangana muHarare nhasi pasi pegungano reZimbabwe National Agreement Platform vachiziya matambudziko akatarisana nenyika.
Zvinhu muzanu PF zvoramba zvakaita manyama mire nerongo zvichitevera nyaya yekuramba nhengo dzebato iri dzichidzingana mubato.
Nhasi tiri kutanga chirongwa chekunzwa zviri kuitwa nevanhu munguva dzezoro rekisimusi.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapato ezvematongerwo enyika anopikisa vedzisvondo, vashandi pamwe nevadzidzi vasangana muHarare nhasi pasi pegungano reZimbabwe National Agreement Platform kuti vazeye matambudziko akatarisana nenyika. Mapato aya kusanganisira bato reMDC inotungamirwa naVamogen Tsvangirai pamwe nechikwata chePeople First chinonzi chinotungamirwa naMai Joyce Mujuru vakabatana nevamwe vose mukusaina gwaro rekumanikidza hurumende kuti itange yavandudza mitemo ine chekuita nesarudzo, sarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa. Mumwe wari kutungamira urongwa hwekuziya matambudziko enyika uhu, Bishop Anselmo Magaya, vanoti musangano uyu wanonoka zvikuru kutanga mushure mekunge varambidzwa kuita nemapurisa achiti haana vanhu vakakwana vanokwanisa kubatsira nekuchengetedza runyararo. Asi vati vazoenda kumatare edzimhosva uko vakwanisa kupiwa mvumo yekuti vaenderere mberi nemusangano wavo. Tabata Bishop Magaya kuti tinzwe mafambiro aita zvinhu.
Musangano uyu wafamba zvakanaka chaizvo Kandemiri. Despite the fact yekuti mapurisa ambozama kuda kuimisa nokukanganisa, vanhu vamira neushungu chose kubva kuma8 vakati bloka. Saka tatotanga well after 3. Asi vanhu vanga vakashinga pabuda zvinhu zvakajeka, saka ZINAP effectively yalonjwa.
Zvii zvikuru zvaita kuti mapurisa akurambidzei kuenda panzvimbo yamaa muchiitira musangano?
Reason yavataura mutsamba yavakandipa nezuro ndiyo kuti izvo havanga vasina manpower yemapurisa nokuda kwechikonzo chokuti fete season. Asi kuziva kwenyu vanga varipo vakawanda zvikuru truckloads, kureva kuti chikonzero chisicho. Then chimwe chikonzero chavakataura vakati hanzi manga musina kudisclosa kuti munenge muri vangani kuitira kuti tikwanise kumaneja musangano wenyu iyoyo. Zvakare hationi chechikonzero ichocho nokuti vaingotifonera to get more clarity.
Asika bumbiro remitemo hariite kuti mapurisa ave iwo anokupai mvumo, imi chenyu kungovazivisa, mumwe mazvitambira sei izvozvo?
Hatina kuzvitambira, tinori mubishi rekuti tichatiya rejista dispatch yakatosimba chaizvozvo nokuti sekutaura kwamaita chokwadi mapurisa tsamba yedu yatinonyora ikatatakanyora yanga iri kuvazivisa. Asi semazuva ese vanotora nokuzvipa simba rekuita sekuti vanofanira kuzobvumidza, asi zvisizvo. Saka tichatirwisa nemaitiro avo zvakati sendei.
Zvii zvikuru zvamungati zvabuda pamusangano wenyu iwoyu?
Nyaya yekuvandudzwa kwekuranwa kwemaelections emuZimbabwe nyaya ozvekare yeku yeutongi matongero executive mabuda ozvekare nyaya dze welfare yema vanhu vakasana siyana vari disabled nemamwe marginalized groups akaita semadzimai nemayoshi saka ndo zvimwe zvinhu zvikuru zvabuda pamusangano uyu.
Ndevapi vamwe vapinda mumusangano uyu vamungada kuti vazhinji vazive?
Vapinda musangano iwoyu of course vemasvondo vapinda musangano ndive Labour vakuru veZimbabwe Congress of Trade Unions nema associations akati siyane ma vendors unions then also ma political parties akati one day.
Tinonzwa kuti chikwata chekwamai mujuru chepeople first hachina kupinda musangano icho kwadi here?
Wongo hatina kunyatsovaona zviri official tisatazva kuti vasina kubudira kuya.
Vanga vari mumwe vari kutungamira musangano weZimbabwe National Agreement Platform Bishop Anselmo Magaya vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Zvino muzanu PF zvaramba zvakaita manyama amire nerongo zvichitevera nyaya yekuramba nengo dzebato iri dzoramba dzichidzingana mubato. Nezuro dunhu remanikaland iro rine kunetsana kunotyisa rakavhota kubazi reyouth league richiti harichadi sachigaro waro vakelvin manyenga vana mubati womwe muzvare gertrude mutandi uye vanoona nezvematongerwo enyika vawashington zwizwi. Vatatu ava vanonzi vari kupindira munyaya dzewomen's league uye kukonzera kunetsana mubato.
Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vari kuchikwata chinonzi chiri kutsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa. Vavadzinga vanonzi vari kuchikwata chinonzi generation 40 chine rutsigiro rwaamai grace mugabe vanotungamira zvewomen's league. Vanhu vakawanda vanotsigira vamunangagwa vanonzi vari kugara vakabatira hana mumaoko nekuti vakawanda vacho vari kuda kudzingwa mubato. Munyori mukuru muzano PF Youth League vapupurai togarepi vati havakwanisi kutaura nezvenyaya yemanikaland pari zvino sezvo vachiri kumbonyora bvunzo.
Mukuzeya nyaya iyi Tabata Gweta uye vari chipanga mazano musangano reHuman Rights Watch vadewa mavhinga.
Hazvishamisi zviri kuitika mumusangano wezano PF manyongano arimo ekudzingana mumusangano nekugirirana nemhaka yekuti hakusati kwava pachena kuzivikanwa kuti ndiani achatora matomu vamugabe vasiya. Ndo dambudziko guru riripo kusvikira pava kuzivikanwa kuti ngana achatevera achatora matomu kuna vamugabe. Makakatana vacharamba ariko vanhu vacharamba vachidzingana vachimukirana vachipondana ichingova njake njake nemhaka yekuti anozotevera mushure wevamugabe haazivikanwi. Uyezve kune vamwe vanenge vasingadi kuti dzimwe nguva zvino zvichinzi mai mugabe vavakuda kupinda pachigaro kuna vamwe vanenge vasingadiwo izvozvo. Ndokusakei tiri kuona mvonga mvonga iri kuitika iyi.
Asika pane chekurwira here apa nekutika iro bato racho ndo rega rakazivisa kuti vamugabe ndo vachakwikwidza vakamirira bato iri musarudzo dzemuna 2018 dzekutsvaga mutungamiri wenyika?
Zviri pachena zvinozivikanwa nemunhu wese kuti kubata vanhu kumeso kana vachiti vamugabe chete vamugabe chete. Nekudaro kana vakahwanda nemunwe vakanzvenga hava vachiti ndivamugabe chete hapana kugadzirisa nyaya yekwavanenge vaita nekuti hondo huru chaiyo mukati nezanu PF iri pakuti anosara achitungamira musangano ndiani mushure mavamugabe.
Chii chiri kuita kuti vamugabe vasateererwe panyaya yavari kutaura kuti vanhu ngavamire zvekudzingana?
Hakuna munhu angateerera vamugabe zvavari kutaura vasina kupedza bopoto rekuti ndiani achatora matomu kubva kuna vamugabe. Ndo zvega zvingaunza donhodzo mumusangano zvekutaura pachena kuti ndiani achave mutungamiri wesanganiro zanu PF kuenda mberi. Zvimwe zvese zvingataurwa hazvina chimuko chihazvingapa nekuti variko vanenge vakati kwati kwati namai mugabe vachititorai masimba. Variko vanenge vakati kwati kwati nevamwe varwi verusununguko vashoma vasara mukati mezanu PF vachitiwo zvichida vamunangagwa ngavatore masimba. Ndo kusakei hondo idzi dzisingaperi kusvikira vamugabe vataura nekuti vakapuwa masimba yese kane musangano wavo wezanu PF kuti vadome mutungamiri nevamwe vatungamiri vachatevera. Ngavachitaura ivo kuti ndiani achatevera kutungamira ZANU-PF mushure mavo ndodo nhodzo rinouya mumusangano kana vachinge vadero.
Gweta uye vari chipanga mazano musangano reHuman Rights Watch vadewa mavhinga vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano ravana chipanga mazano munyika reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI raburitsa gwaro rinonzi Zimbabwe Political Economy Review, Military Factor and ZANU-PF Succession Politics, iro riri kudorongodza nyaya yekupindira mune zvematongerwo enyika inonzi iri kuitwa nevakuru vemauto. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaudza vatsigiri vebato ravo kumusangano wepagore weNational Conference kuVictoria Falls kuti vamwe muchuto, vasori nemapurisa vave kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Panyaya yekuti ndiana achatora chigaro chavo, sangano iri rinoti nyaya yavaMugabe yekusada kuti pataurwe nyaya yekuti ndiana anovatsiva ndiyo yapa kuti vechiuto vade kupindirawo. Sangano reZDI rinotiwo nesimba rine mauto zvinenge zvoreva kuti ivo chete ndivo vanenge vaine simba rekuti anotora chigaro chavaMugabe muZANU-PF ndiani, sezvo vanenge vakapakatira pfuti. ZDI iri kuyambira kuti nyaya yemauto yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika inokanganisawo vekunze vanenge vachida kuuchika mari yavo muZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mukuru weZDI uye vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Pedzai Ruhanya avanoti zvemuchato weZANU-PF nemauto zvakatanga munguva yehondo yechimurenga.
Ivo vaMugabe vanofanira kubvunza kuti vaMugabe makambeita leader weZANU makaiswa nani. Muna 1975 Mugagawa declaration yakaitwa kuTanzania yanga iri military. Maproblems akati waZANU isati tatane independence, military ndiye yangogadzisa the nariri billion paita maproblems emilitary akagadziswa nemilitary maproblems akati amuZANU. Ukaenda kuMugagawa vanda vaningstole vabviswa as leader of ZANU. Vatakauyira vice president vanga wafa in 1970. Vachitepo national chairman weZANU vanga wafa. VaMugabe ndi vanga vasara vari leader sa secretary general vanga vari number 4. Asi kune vanhu vairesista vanga vasingadi kuti vaMugabe ande pachigaro. Kukati kwaMugagawa declaration wewo masoja vemilitary vakati leader wedu anotitungamira ndi vaMugabe 75. Woenda kuna 77 Chimoyo Congress. Yanga isiri Congress yevanhu vese vomuZANU, vanhu vazhinji vanga vari muno muZimbabwe, yanga ari vanhu vanga vari kuMozambique, mainly vanhu vanga vari kuHondo, ndivo vakaisa vaMugabe. VaMugabe mukatarira pavanoita problem chaiyo kana kuma 1980s vaita problem navangomo, vaMugabe vaishandisa military kuconsolidate power yavo. Woenda vachinetsana navatsvangirai vachitoda kutodyiwana navatsvangirai, military inopindira achiti kwanzi mutungamiri weZimbabwe anofanira ari mutungamiri ane nhoroondo yehondo, mutungamiri anenge akarwa hondo achiita zvidozvi zvevanhu zvakabva kuhondo, mavalues of the liberation struggle. Vakazvibvuma nokuti vaMugabe zvaivasivha. Muna 2008 vaMugabe vakadyiwana navatsvangirai, pakuitwa real handoff muna June. Vakashandisa mauto chaiwo ndi aitokambina, kwaitokambinwa nemauto anga ari muhondo vakadiploya ami mahovetrans kuna na 2000 vairova vanhu vakaponda vanhu vakauraya vanhu vachisevha maindresi avaMugabe. So chidzidzo chatinodzidza ndechekuti vaMugabe munhu ari selfish, munhu anoita zvinhu zvake iye zvaanoda. Now because kwakupinda mukadzi wavo anoda kupinda mupolitics asina nhoroondei, not only nhoroonde yechiuto but nhoroonde yomuZANU chaiyo, mai Mugabe. With due respect, havana nhoroondo iyeyo, asi vanotozvidhaiwo chikara mukuru. Saka kuti zvinodiwa nomukadzi wavo zviitike, vaMugabe vakutotukirira vanhu vese vasina kuvasapota kunyanya kumauto.
Ko, munoona mauto achitora danho rakaita sei panyaya iyo yekuti ndiana achatora chigaro chavaMugabe?
Mauto anotora danho, asi anotora danho rinenge richidiwa navaMugabe vachida vasingadi, nekuti vaMugabe ndiwo commander in chief kaweami. Kana ukaona pane vanhu vanoiva kuda kuita muzerere, vanovakwanisa kuvaita redeploy, vanokwanisa kuvaita resign, vanokwanisa kuvafaya.
Mukuru weZDI Dr. Pedzai Ruhanya vari parunare muHarare. Nemuvhuro tichange tichitaura nenyanzvi munyaya dzezvechiuto nezvinoreva mashoko avaMugabe ekuti mauto, vasori nemapurisa vave kutora mativi panyaya yekuti ndiani achatora chigaro chavo.
Mauto Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare repamusoro soro remu Netherlands rapa mutongo wekuti chikwata chevarimi mu Nigeria chinogona kusungisa kambani yemafuta ye Royal Dutch Shell nemhosva yekusvibisa mvura kuburikidza nemafuta aibuda mupaipi yekambani iyi. Dare remu Hague ratora mutongo uyu nhasi. Mutongo wakadai ndewe kutanga izvo zvichapa kuti mamwe makambani ane mhosva dzakadai aripiswe munzvimbo dzaanoshandira. Varimi vana vemuNigeria vachitsigirwa nebazi remuNetherlands rinorwira kubatwa zvakanaka zvakatikomberedza rinonzi Friend of the Earth vanoti Shell inofanirwa kugadzirisa zvayakasvibisa mumabhuku mana emuNigeria mudunhu reNiger Delta. Varimi ava vari kudawo kuti Shell iripe vagari vemumabhuku mana aya uye kuti imise zvachose kusvibisa kwayo mvura nevhu.
Vanhu vemuRwanda vari kuenda kunovhota mureferendum ichachinja bumbiriro remitemo kuti ribvumidze mutungamiri wenyika iyi vaPaul Kagame kuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika kwematemo matatu. Referendum yanhasi ndeyekuda kuona kana vanhu vachitambira kuvandudzwa kwebumbiro iri. Asi bumbiro idzva iri rinobvumidza vaKagame kuti vakwikwidze kwetemu yechitatu uye vakakunda vokwikwidza zvakare kwemamwe matemu maviri. Mutemo uripo unoti vaKagame vanofanira kusiya basa mukupera kwa 2017. Asi bumbiro rikavandudzwa sezviri kutarisirwa, vaKagame vanogona kugara muofisi kusvika mugore ra 2034. Izvi zvinoreva kuti vanenge vatonga Rwanda kwemakore makumi mana. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Nguva yekisimusi inguva yekuzorora asi veruzhinji vanoda kutora nguva iyi kuita zvakasiyana siyana. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti vemumhuri yezvemitambo vakarongei panguva yezororo iyi.
Kune vamwe ichange iri nguva yekushanyira hama kumaruva mushure mekupedza gore rose vari mumaguta. Kune vamwewo ichange iri nguva yekushanyira vari kuchengetwa mudzimba dzevakarasikirwa nevabereki pamwe nekuvapa ruyamuro. Asi kune vamwe achange ari magariro emazuva ese. Aya, ndiwo mararamiro achange achiita vezvemitambo panguva yezororo yekisimisi. Amai Viola Musariri, avo vakatungamira chikwata cheSpecial Olympics kumaWorld Games kuLos Angeles gore rino, vanoti vari kutora nguva iyi kuve nemhuri yavo vachipemberera zvakaitika gore rino. Amai Musariri, vanoti vachaunganidza mhuri yavo yese vachibatanidza mhemberero iyi kufarira zvakaitwa nemwana wavo munyaradzi kuma World Games uyo zvekare akadumwa pavatambi vakarura gore rino neve Sports and Recreation Commission.
Tichange tichicelebrate tiri kumba nevana, tichange tichipemberera Christmas also tichipemberera award yemwana especially.
Izvi ndizvo zvakare zvakanangwa nava George Chaya avo vanoti vachange vachipemberera vari pamba kana kushanyira hama neshamwari dziri pedyo navo.
Kugaro kumba kana nekuona kukumbovhakachira hama neshamwa.
Asi anotaura akamirira veZimbabwe Football Association vaxorisani Gwesela vanoti vachange vari munzira vakananga kumusha kwavo kuzhombe uko vari kusangana nehama dzavo vachiuraya nekugocha mbudzi.
Temo wavo ndokuti kisimusi ndinoenda kumusha, kumusha kwatakakurira kwatakazvarirwa ndokwatinoenda kunotamba kunoona hama neshamwari chitamba kisimusi chiuraya mbudzi chiuraya mombe chinagirwa tiri kumusha.
Mukuru weOriental Boxing Promotions vaChris Malunga vanoti vachatora nguva ino nevatambi vavo kushanyira nzvimbo dzinochengeterwa vakarasikirwa nevabereki vachipauro yamuro rwavanokwanisa. Asi kuna Charles Manyuchi uyo ane mukombe weWorld Boxing Council remumwe welterweight anoti kwaari iyi haisi nguva yezororo. Manyuchi anoti achange achigadzirira zvakasimba panguva iyi sezvo ari kutarisira mutambo mukuru gore rinotevera akananga nekurwa naAmir Khan wekuBritain uyo ane mukombe we World Boxing Council we bande resiriva.
Ndinenge ndi trainer because I've got 4 months ndakazorora. Saka ndakafunga kuti last week ndakatanga kutrena kusvika 1st of January nenda tanga season yangu zvakanaka. Ndichigadzirira mutambo changa iri po 2016.
Manyuchi ane bande re WBC asiri pasi pe Rinakani. Munyori mukuru weZimbabwe Volleyball Association varingisai mapondera. Vanoti hapana chinodarika mutambo wevolleyball pakisimisi. Vamapondera vanoti vachange vakaungana nehama neshamwari pamba pavo muHarare vachitamba mutambo uyu mukupemberera kwavo nguva iyi.
Atenge chitamba volleyball ndozvedu chete.
Mukoro wekumahofisi yeZimbabwe Olympic Committee muzvari ana Muguni vanoti mushure mekumhanya mhanya gore rose ino yave nguva yekuzorora. Muzvare Muguni vanoti vachange vari kumusha kwavo kuchimani mani vachipemberera kisimisi nemhuri yavo yese.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri. Kuna vamwe vari kubva kure, kuna vamwe vari muno muZimbabwe vatataona kwenguva yakareba, saka tinenge tiri tese.
Aya ndiyo masiyano yekuchengetedzwa kunoitwa zuva rekisimisi nevanhu vakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutembenyura tiri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Pakati pazvita, bazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rakatara Emra Erdogan seganda ngari riri kutsvagwa pasi rose. Erdogan uyo akaberekerwa kuTurkey asi akazoita chizvarwa chekuGermany zviri pamutemo haasi hama yemutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan. America inoti Erdogan akabatana nechikwata cheAl-Qaeda neAl-Shabaab mukuita mabasa eugandanga. Inotiwo aibatsira zvikwata izvi kutsvaga mari uye kutsvaga varwi vanoda kupinda muchikwata ichi.
Muna 2012, Emra Erdogan akashanya kuKenya neSomalia uko akashanda neAl-Shabaab. Ari kufungidzirwa kuti akabatsira mukurwisa kwakaitika muKenya nemuUganda. Muna Chikumi 2012, Erdogan akabatwa muTanzania ndokubva aendeswa kuGermany zviri pamutemo. Asvika kuGermany akamiswa pamberi pematare ndokuwanikwa aine mhosva yekupinda muzvikwata zviri muPakistan nemuSomalia uye kufona achinyepa kuti Pakistan neGermany dzarwiswa muna mbudzi 2010. Pari zvino ari kupika mujeri kwemakore manomwe.
America inoti kutara Erdogan seganda ngare pasi rose pasi pemutemo weExecutive Order 13224 kunopa kuti mari dzake dziri mumabhanga dzisabatwe naani zvake kuitira kuti dzisashandiswe mumabasa eugandanga. Kana achinge apedza kupika mujeri zvichamuomera kuti anga achipinda mune dzimwe nyika uye zvichamuomerawo kuti ashandise mabhanga epasi rose. Izvo zvinozoita kuti masangano emagandanga asawane mari.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitika muZifa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvo tava kupinda muzoro rekisimusi isu veStudio 7 tinokumbirai kuti mutumire mashoko enyu muchishandisa WhatsApp kukwaisa hama neshamwari. Musakangana kutiudza zita renyu, kwamunogara pamwe nezvamunoshuvira panguva ino. Namba dzedu dzeWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Namba dzeWhatsApp zvakare 001-202-465-0318.
Nasi taita rombo rakanaka tineva tereri vakawanda vatumira mashoko kuno ku Studio 7.
Magadi blessing na jonga tinokutenda nekutipa nhau nekuti udza zviri kuitira munyika guru rose. Rambai makadaro tinokutsigirai tinoshuvira zororo rekisimusi negore idza rakanaka kumunhu wese zvini zviito wairesi kumagunje. Tafara nokutenda zvikuru.
Ini ndinonzi Bhashi, ndoda kutenda ivo nenyuzi dzakadai tizivisa zvasara zvichiitika muZimbabwe yose, dzimwe mumapepa nedzimwe redhiyo havabudisi sezvazviri sematauriro amunozviita imi. Tinofara nazvo nguva zhinji kwa tichipa zvinguva zvakadai, rambai muchiita basa. Ndinoda kuti mundimhoroserewo pashurugwi gosha nejia Brighton manhivi tatete.
Ini ndinoitwa David Danda, ndiri kuno kuJoburg Springs. Tinoda kukwazisa mhuri yose kwaDanda iri mukati meZimbabwe yose kuti mukati megore rino Mwari angatibatsira, angatirangarirawo pane zvishuwo zvedu zvose. Tisingakangami kutenda mimwe weStudio 7. Takadzidza zvizhinji pamuri, tikabata zvizhinji zviri kuitika. Rambai makadaro, mutiudze chokwadi chiri kuitika mukati menyika. Mwari angakuitirai zvakanaka. Blessing naJonga, rambai makabata basa. Tiri kutakakuteererai. Tinomboramba pano nepapa pakubata kuno kuJoburg, but tinee tine minguva dzose. Mwari angakubatsirai. Amen.
Makadiko mhuri yeZimbabwe pachirongwa cheStudio 7. Zita rangu rinoitwa Arnold Masaire. Ndogara kuno kuSouth Africa. Ndoda kumhoresa baba vangu namai vangu, baba namai Masaire, kumusha kuZimbabwe kubhoera, nemhuri yese kwaMasaire navo vese vanondiziva. Ndatenda muve nekisimusi yakanaka negore dzva rakanaka.
Ndinoda kutenda Jona nezvamunoita nechirongwa chamunotipa isu vana veZimbabwe. Chirongwa chamunotipa chinotifadza zvikuru. Imbetwa Ruki Jabu ndiri mumasvingo. Nyuzi dzamunotipa dzinotikomborera pakomana pamberi nebasa. Rambai makadaro. Ndinoda kukwazisa baba vangu vari paSouth Africa vanonzi Kalisto Chirindoro Chijeke, Mesi Siswa ari kuSouth Africa ikoko, Edmo Chatufa ariko kuSouth ikoko. Muno muZimbabwe ndoda kumhoresa mhuri yose ikwaChirindo, igomhoresa mhuri yose ikokamuzonda. Ndisingakangani sista yangu iri muHarare, Luki yakamuzonda, nemudzimai wangu ari muMuharare, naRaji mwana wangu naJabulani ari kumba kwavatete vake ari muHarare. Vakomana, rambai makasvinga nebasa renyu. Musaramba musatirega takadaro, tiudzei nhauzi chokwadi. Ndatenda.
Tinotenda zvikuru kwamuri mose makwanisa kutumira mashoko kuno. Tinoimba kuti vamwe vateereri vachatumirawo mashoko avo, asi regai titarise kune vatumirawo tsamba kuno.
Mumwe anoti, good night mukoma Jonga and mukoma Blessing. Kuno tiri pamufaro, tanga tasuwa ngekushaya mvura. Zvino Mwari vakatinzwa, yakazonaya chaizvo. Ndini Happy Maitakwe.
Ndini Esi Mapiravana kumasvingo, ndinoti makadii zvenyu mose vashamarari kuno namwe mvura. Ameno tikapona gore rinotevera, zviri kutoratidza kuti kune nzara yakaipisisa. Zvikaramba zvakadai, ndimukoma Esi Mapiravana kumasvingo avo.
Mwanotiwo, ndinofara nechirongwa chenyu cheStudio 7 nekuti panhau dzizere dzeZimbabwe. Shuvo yangu ndeyekuti Zimbabwe isimuke tidzokere kumusha kwedu, kwete kugara kune dzimwe nyika. So zita ndinonzi Tribe Kavaro kuSouth Africa.
Mumwe anoti, hai Jongana Blessing, basa munogona varume, tinokutendai nebasa renyu varume. Mwari akuwedzerai upenyu rwekurarama. Ndini Nemia Marume, ndichiti munhu wese ngaave nezororo rakanaka. Aiva vateereri, tinotenda zvikuru netsamba dzamanyora. Rambai muchitumira kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro wenhau dzanhasi.
Mapato ezvematongerwo enyika anopikisa vedzisvondo, vashandi pamwe nevadzidzi vanosangana muHarare nhasi pasi pegungano reZimbabwe National Agreement Platform vachizeya matambudziko akatarisana nenyika.
Zvino muzano PF zvoramba zvakaita manyama amire nerongo zvichitevera nyaya yekuramba nhengo dzebato dzodzingana dzingana.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchakwanisa kunge muinesu zvakare mangwana.
Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga na Sandra Nyaira munhau dzechirungu.